Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechitatu mbudzi 14, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti havazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei.
Crisis in Zimbabwe Coalition yoshora mauto nekuramba kuti ndiwo akapfura vanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare.
Zvotichisa kuti taufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi nekuti hapana munhu anombovatsoropodza kana kuti hanyaya kuungurusa zvavari kuita.
Vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu remashandaland west vanoti vave kuda kudzinga basa sachigaro wavo vakrisi mutsvangwa. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza chirwere cheshuga. Vamwe vatambi vechikwata chenhabvu chemawarriors vonanga kuliberia kumutambo wakakosha weafrican nations cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kufara nemashoko akataurwa nemauto nemapurisa ekuramba kuti havanei nechekuita nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muguta reHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu gore rino. Vakuru vemauto vanoti vaPhilip Valerius Vanda naBrigadier General Anselm Sanyatwe pamwe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakapa uchapupu pamberi pekomishen iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu ava. Vachitsika madziro kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu kunyangwe vamwe vari kuti pane mavhidhiyo. Sangano iri rinoti mashoko akadai ndiwo ari kupa kuti nyaya dzakawanda dzekupondwa kwevanhu dzitadze kugadziriswa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru vemauto vanoti vanhu vanogona kunge vakapfurwa navanamuzvina bhizimusi vaipwanyirwa zvitoro zvavo nevanhu vairatidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava.
Isu kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti havazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei. Uyezve tinoona kuti vanhu vakaenda pakomishini iyi vakapika kuti vachataura chokwadi asi vaitaura manyepo. Zvinhu zvavaitaura zvinhu zvinoshoresa zvikuru nekuti umbowo huripo tata mifananidzo yakabuda pakapfurwa vanhu muchirungu tingati evidence iri overwhelming. Saka zvinotinetsa isusu kuti ndivo vanhu vari pamusoro pekuti vachengetedze runyararo munyika asi vakatadza kuchengetedza runyararo musi wa1 August uyezve vari kutadza kumira pachokwadi nebasa ravanenge vakapikira kuti vachabatsira nyika yeZimbabwe vachichengetedza nyika yeZimbabwe. Asi kuona kuti macivilians kana tingati vanhu in general hatichina chivimbo nemauto edu nenyaya yekuti vari kuramba zvinhu zviri pachena, vari kuramba zvinhu zvavakaita.
Asika vavhavha hamungati here makurumidza kumedza kutsenga muchada nekuti pachiri kuitwa kaongororo zvingaita here kuti vanhu vabva vatinongedzera kuti uyo ndiye akapara mhosva mapurisa asati apedza kuferefeta kwacho?
Chinotinetsa ndechekuti vachona vari kunzi vari kuzoferefeta nyaya idzi kana ndingati mapurisa vari kutoratidza kuti vane uye ravakarerekera vachitaura ivo kuti vebato rinopikisa reMDC, MDC Honzere, tiri kuona kwazviri kuende ne tiri kuona kwazvakarerekera zvasarira hazvo kucommission kuti pavachazogara pasi vachiita unganidzwe zvinhu zvavakawana vane zvavachanyorawo asi chero vasati vanyora isu tiri kunyunyuta zvikuru nevanhu vari kuuya kuzopa yandingati evidence ende zvinoratidza kuti avo vari kutonga uye neavo vari muzvigaro zveukuru kumauto nekumapurisa vanhu vasina chido nekuti nyika yedu ibudirire uyezve vanhu vasingatendi ko vasingabvumi mhosva dzinenge dziri pachena dzinenge dzakaitawa nevamwe vavo
avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweafrica mucrisis in zimbabwe coalition vablessing vavha vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 vaimbove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vanoti sachigaro weboka ravo vachristopher mutsvangwa vanofanirwa kumbomiswa basa arthur chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vaimbova varwi vehondo yerusununguko vakabuda nechisungo chekuti vamutsvangwa vambomira kutungamira boka ravo pamusangano wavakaitira pacookswell muchinhoi nezuro sachigaro vevarwi verusununguko mudunhu iri vacornelius muoni vanoti vakatenderana kuti vamutsvangwa vamiswe basa nechimbichimbi pavabvunzwa nestudio 7 kuti musangano wedunhu unokwanisa kudzinga vamutsvangwa here vamuone vati chisungo chavakaita ichi vachaenda nacho kubazi repamusoro rinomirira nyika yose nhasi vamuone vanoti vane chivimbo chekuti chisungo chavo chichatambirwa nekuda kwezvikonzero zvakadzama zvavasina kuda kutaura asi imwe nhengo yevaimbove murwi werusununguko isina kuda kudomwa nezita iyo yakapinda musangano wanhezuro inoti vamutsvangwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kusaremekedza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevatevedzeri vavo kusavimbika pamwe nekukonzeresa kusawirirana muboka ravo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoi vajohn marava vanoti kuda kudzingwa kwavamutsvangwa mucherechedzo wekuti vaimbova varwi verusununguko havadzidze pane kunetsana kwavaiita nevaimbove mutungamiri wenyika varobert mugabe
zvotichisaoteta kufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi nekuti hapana munhu anombovatsoropodza kana kuti anonyanya kuongorosa zvavari kuita asi kuti vanongosiyiwa vachingoita zvezvavanoda chero vakakanganisa vanongonzi havafanira kupikiswa zvinova zvinhu zvakashata kuti senyika tosvika panguva yekuti tosvika pachinzvimbo chekuti zvo mutungamiri wenyika haatsoropodzwe zvaanoita asi anongosiyiwa nyaya yekuti mutungamiri wenyika
vamarava vanoti vanhu havafanirwe kudzivirira kusoropodzwa kwemutungamiri wenyika sezvinoitwa navamutsvangwa
tichikutaura nemavo veterans izvi zvinotityisa mbichana zvinotityisa nokuti zvo ukaona vanhu vaakudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatarisiswe stereko kuti asakritisaizwe
vamutsvangwa vanoti vakamirira tsamba vasati vataura nezvenyaya iyi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini arthur chigoriwa
zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvinoita basa rekuchengetedza mhuka zvanyemwa mavhiza ekupinda muBritain kuti zvinopiwa mubayiro nesangano reZimbabwe International Women's Awards. Muzvare Nyaradzo Hoto namuzvare Petronella Chigumbura vakanyemwa mavhiza vachinzi vaizogona kutadza kudzokera kuZimbabwe. Vaviri ava vanoshanda vari kuLower Zambezi Valley uye vanonzi vabatsira mukusungwa kwevanhu vanovhima vasina mvumo vanosvika makumi manomwe nevanomwe pasina kana kushandiswa bara rimwe repfuti. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Jules Jonathan vanove mukuru wesangano reZimbabwe International Women's Awards.
Madzimai ava vanoitwa akashinga vanoitwa Petronella Chigumbura naNyaradzo Hoto. They are based in Zimbabwe. Ava vanova vanobata avo mapoachers vanouraya mhuka, vanotora nyanga dzemhuka vachizotengesa. They made headlines kutanga kwegore rino nebasa ravo pana BBC nekupi nekupi. vanga vaka apply visa ravo rekuti vauye nekuti vai receive award yavo gore rino ku Zimbabwe International Women's Awards ye the Founders Award. Vakanyima visa vachinzi havana ma assets ekuti vanokwanisa kuti vakwanise kupiwa visa rekuya kuno ekuya kuno ku UK.
Mazwi amunawo ndapi kune avo vanopa iwaya matsamba ekufambisa sema visa panyaya yakadai semadzima iwaya anenge achiita mabasa nemukurumbira vamune muri kuda kuti muwanikwe muchiremekedza kunzvimbo dzakadai seBritain nekumwewo.
Ini ndinongoti kune avo vanopa mavisa nekuda kwekuti kazhinji vanoti vanhu vasina maassets havakuzokwanisi kudzokera kumusha kuti vadzokere kumusha vapiwa mavisa. Ndinongoti it's not everybody anouya kuno kuengland anenge achida kugara. Vakadzi ava vane zvekuita kumusha, basa ravo iroro rakavakoshera, vane dzimuri dzavo dziriko kuzimbabwe dzekuti dzavanga vachadzokera kuti vanosapota kumusha. Vanga vaine full sponsorship from vanhu vavanoshandira kuti vakwanise kuya kunoko. Saka kuvanyima kwavakaita mavisa kunoita kuti vakadzi ava vaonenge vasiri kukosheswa okungoita kuti vango vasangova nehope yekuti zvinhu zvavari kuita chaizvo chaizvo zviri kugamuchirika. So izvi zvinova zvinhu zvinorwadza kuti Home Office UK Home Office inotarisa zvinhu zviri zvekuti munhu ane chii but zvisina hazvo kunyanyo kukosha and like I said asi munhu wese anoda kuyazogara kunoku.
Pane zvamatimaita here kuedza kubata vanomirira hurumende yeBritain kuZimbabwe kana kuti vanopaiwa yemavisa?
Hongu, takavanyorera matsamba svondo rino kuti tichibvunza kuti zvakamira sei okuti vakadecida their decision pane grounds dzipi chaidzo chaidzo. Saka pari zvino takangomirira kuti vatipindure, hatizive kuti vachatipindura rini but takangomirira mhinduro kubva kwavari.
Amai Jos Jonathan vanove mukuru wesangano reZimbabwe International Women's Awards vachitaura vari parunare muBritain naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7. Zuva reWorld Diabetes Day racherechedzwa nhasi vamwe vanhu vanorarama nechirwere ichi pamwe nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe vakatarisana nedambudziko guru rekutadza kuwana mishonga nekuda kwekushaya mari yekunze inodiwa pakutenga mishonga iyi. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Susan Mpofu anochengeta mai vake vakura uye vave nenguva vaine chirwere chediabetes. Anoti mumasvondo mashoma apfuura amai vake vakambofenda vakazomuka mushure menguva inosvika awa rimwe chete nekuda kwekuti vaive vave nemazuva maviri vasina kumwa mapiritsi avanofanirwa kumwa sezvo vaive vashaya mari yemadhora ekuamerica anodiwa nezvitoro zvinotengesa mishonga. Amai Charity Ndisengei ndomwe wevanhu vakawanda vari munyika vari kurarama nechirwere chediabetes icho vakabatwa mugore ra1995. Amai Ndisengei vanoti mumakore ose apfuura vange vasina dambudziko rekuwana mapiritsi avanofanirwa kumwa asi pari zvino ivo nevamwe vakaita saivo vave panjodzi yekurasikirwa neupenyu nekuda kwekudhurirwa nemishonga.
Dambudziko randinaro ndere kuneta kunzwa dzimwe nguva kupera simba kukuru pamishonga kumafarmacies. Dzimwe nguva imwe tinoishayiwa imwe tinoiwana asi dambudziko rakakura nderekuti mishonga yacho yava kudhura zvinokonzera kuti dzimwe nguva ugone kuita mazuva usati watora mishonga yacho. Mafarmacies acho naanoda mishonga yavo kuitengesa nemari yokuAmerica yatinogona kunge tisina tiina mabhondi.
Chirwere chediabetes icho chinozivikanwa nevakawanda chichinzi chirwere cheshuga chinokonzera kushomeka kana kuwanda kweshuga mumuviri izvo zvinogona kuuraya. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mkolisi Ngwenya vanobvuma kuti nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika vanhu vane zvirwere zvakaita sediabetes vakatarisana nedambudziko guru sezvo vane zvirwere izvi vachifanirwa kumwa mishonga kweupenyu hwavo hwose. Dr. Ngwenya vanotiwo zuva reWorld Diabetes Day rakakosha nekuti rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pechirwere ichi.
Zvinoti panguva yekuti tikwanise kuti tifambise ruzivo nezvechirwere ichi nekuda kwekuti chirwere ichi chinobata vanhu vakawanda mazera ese munyika yemuno muZimbabwe endi vanhu vashoma vanoziva nezvazvo Vanhu ava vane chirwere chediabetes vane vanhu vashoma vanonzwisisa chirwere chacho zvokuti vanogona kuzosvika patinoti isusu stigmatization kunze akufamba akunzi uyu murwere weshuga. Vanhu havanyatsonzwisise kuti chero murwere weshuga iyeye akarwara kana kuti akakolapsa vanokwanisa kumuitira sei.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano reZimbabwe Diabetics Association pamusoro pehuwandu hwevanhu vane chirwere chediabetes munyika. Asi gwaro rinonzi World Health Organization kana kuti WHO Non-Communicable Diseases Progress Monitor regore ra 2017 rinoratidza kuti vanhu zviuru makumi mana zvinoye zvikamu makumi matatu kubva muzana vakafa nekuda kwezvirwere zvisingatapuriranwe kusanganisira diabetes. Kwaro rinoratidzawo kuti pamatanho anotarisirwa neWHO kuti atorwe pakudzivirira zvirwere zvisingatapuriranwe, hurumende iri kusarira kumashure pane zvakawanda. Chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti hurumende ine mitemo ine matanho akanaka anoratidza zvose zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira diabetes nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe. Asi vati chinonetsa ndechekuti zvinhu izvi hazvizotevedzerwi.
Vanoyambira machiremba newese vanoshanda muzvipatara kuti tinoita sei kuti zvirwere izvi zvisawepo, mapreventative measures.
Dr. Bonde vanotiwo chirwere chediabetes chikasarapwa chinokonzera zvimwe zvirwere zvakawanda, vachiti zviri nani kuti vanhu vawane mishonga yakafanira pane kuzoedza kuvarapa zvimwe zvirwere zvakawanda. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, avo vaimbovesa chigaro weZimbabwe Diabetics Association, vari kutora utungamiri hwechikamu cheAfrica cheInternational Diabetes Association kutanga kwegore rinouya. Dr. Mangwiro abvuma kuStudio 7 parunare kuti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yekurapwa kwediabetes, pachiti hurumende yakapedzisira kuita ongororo yemamiriro echirwere ichi munyika mugore ra2005. Asi vati bazi ravo riri kuita zvose zvakafanira kusanganisira kuita kuti zvive nyore kuti vanhu vawane mishonga yavanofanirwa kuwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchoko uye tinokuchingamidzai nemufaro. Sekuvimbisa kwatakaita, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 vachange vachikupakurirai hurukuro pamusoro pematambudziko amuri kusangana nawo akaita senyaya yezvicherwa zviri munharaunda yenyu kusanganisira matombo eBlack Granite. Sanganai nesu mangwana kubva na 10:30 mangwanani kusvika masikati na 12:30 pamutoko hotel iri pamutoko center kumashonaland east. Hurukuro iyi tichaitevenyura ichiitika padande mutande repafacebook papeji yedu yeVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheibhola chiri muCongo, icho chaurayisa vanhu mazana maviri, chinogona kupedza mumwe mwedzi mitanhatu sezvo rubatsiro ruri kunonoka kusvika kunzvimbo dziri mumatunhu ane kusagadzikana. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kutsigira danho ravo rekumisa kurwisa Gaza Strip mushure mekunge vatongi veHamas vari muGaza Strip vabvuma kurudziro yekumisa kurwisana iri kutungamirwa neEgypt. Nhasi rakwana gore mauto munyika apindira mukubvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achivapomera mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kwevanhu veruzhinji munyika. Chiitiko ichi chakatambirwa nemufaro mukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika pamwe nekunze kwenyika sezvo vazhinji vaiona vaMugabe semunhu aitadzisa nyika kuenda mberi. Vakavanda vari kunze kwenyika vakaronga kudzokera kumusha, vamwe vakatodzokera panguva iyoyi. Asi kushika nasi vamwe vachiri kunze kwenyika vakaita sava Kingston Jambau avari ku London vanoti havana kumhanyira kudzokera kumusha nekuti hapana chakashanduka pakupinda kwakaita hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaJambau kuti tinzwe maonero avo.
Taitarisira zvikuru, takafunga kuti pari kutaura kunzi Zimbabwe yaita open for business. Munguva kuchava nemabasa, vanhu vakatanga kushanda, nyika yedu ikatanga kufamba pakare. But zvinenge zviri kuratidzika iko zvino zvaitika ndezvekuti hakuna chimuko chiri kubuda uko nenyaya yekuti vanhu kana mainvestors vanoda nyika yakasununguka. Saka kuti vauye munyika yavanoona isina kusununguka handione zvichiitika izvozvo.
Chii chaizvo chamungati chakapotseka pane zvamuri kunyunyuta nazvo?
Kunaka pakutaura hongu mazwi aitaurwa nevatungamiriri variko iko zvino. Nekuti taanew dispensation, taakuda kuti tiite zvinhu maitirwo azvo chaivo chaivo, ti open for business. Yes, pamatauriro zvaita kunge pane chichaitika, paita kunge pane chimuko. Asi in reality chaiko chaiko hakuna chimuko chingabuda pakadai.
Imi makakwanisawo here kumbowana mukana wekuenda kuZimbabwe kubva November gore rapera kusvika yezvo?
Kwete, handisati ndaona mukana wekusvika kumusha, asi tiri kutedzera zviri kuitika kumusha almost on a daily basis. Kutoona kuti pane chingaitike here kuti tikwanise kutakura mabhegi edu tiende kumusha. Asi zviripo zvaizvo ndezvekuti hapana.
Asika hapangabva pashayikawo chimwe chinhu chamungati mugore irori chinhu chaitawo shanduko yakanaka kubva pabva waMugabe kusvika nhasi?
Tikada kutsvagurudza kuti pane zvakanaka zviripo here, ini handisi kuona chokwadi nekuti matauriro hongu matauriro, but kutaura nekuita zvinhu zvakasiyana. Unokwanisa kuti isusu tichidzwa kuti nyika yasununguka vaMnangagwa vari kuita zvinhu zvakasiyana nezvaiitwa naMugabe, asi zviri kuitika on the ground chaizvo chaizvo. Hazvisizvo, iko zvese inflation is actually predicted to be higher than that year 2008. Mazvoona, handione chakanaka chatingati ndinoyemura kuti chaitwa nehurumende yedu for our people. Hakuna.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaKingston Jambau vari parunhare muLondon neStudio 7. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vari nhengo yeZanu PF vaFrank Guni vanoti hurumende itsva iripo munyika yakanunura vana veZimbabwe vakanga vasina rusununguko kwemakore akawanda pasi pavaMugabe. VaGuni vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa chete kupa hurumende iyi nguva yekugadzirisa zvinhu.
Aiwa, tichitarisa pakabva vaMugabe tiri kuti pane zvinhu zvizhinji zvashanduka maringe tichitarisa nekusununguka kwakaita vanhu munyika. Mava nerusununguko rwakati wandei, tinoti mafreedoms, ingava freedom yekutaura vanhu zvavanoda vakasununguka zviri pamurao, ingava freedom yekuita zvematongerwo enyika. Tinoona vemapato anopikisa vasununguka kuita zvavanoda nguva ipi neipi vasingambunyikidzwe nemutemo kana nemapurisa kana nehurumende. Ndo zvimwe zvatiri kuyemura izvozvo. Uye tiri kuonawo kuti paita sanduko yakati kurei takanangana nekurwisa nenyaya yehuori munyika. Hurumende yavaMnangagwa iri kunangana chaizvo neavo vanga vachipunzira upfumi hwenyika pasi nenyaya yehuori. Zvinhu zvasanduka zvatinoyemura izvozvo. Hongu vamwe vangaona sezvanonoka zvavanga vari kutarisira, asi katoda kuvauimbisa nekuvayeuchidza kuti nyika yanga yasvika kumawere zvakanyanyisisa, kuti kuigadzurudza kuchada nguva yakati rebei kwete nguva pfupi pfupi. Tinonzwisisa avo vari kugunun'una kuti vanga vachitarisa kuti zvakananganawo neupfumi hwenyika zvinge zvavandudzwa, zvinhu zvinge zvavenane. Zvinonzwisisika izvozvo.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana veZimbabwe vari kutobuda munyika panguva iyo vanhu vanga vachitarisirwa kunge vachidzokera kumusha. Munotiwo?
Aiwa, hazvitishamisi. Vanhu vakasununguka kuti vatsvage kwavanenge vachifunga kuti zvingava zvinovanakira, asi tiri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kudyara mari dzavo munyika kuti vatarise sanduko iri kuitika. Chekutanga, ngavatarise kuti mitemo yekuita zvemabhizinesi munyika inenge iri kuchinja, iri kuchinja ichienda mugwara rakanaka. Zvinopawo mukana kwete vari kunze chete asi vari munyika kuti vanyatso kuti ini ndakuda kuita bhizinesi rangu, vachiziva kuti mangwana hauzofume uchinzi ibva ipapo kana kuti upfumi hwako hwatorwa nehurumende zviri kunze kwemurao. Izvo zvakatopera.
Chizaro wache Zimbabwe wa Frank Guni vanoe nengwe Zanu PF vari parunare mu Washington DC ne Studio 7. Gore rimwe chete mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe kuburikidza nekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato rinopikisa reMDC rinoti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka kana zvichienzaniswa nepaive navaMugabe muutongi. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti pane zvakawanda zvashanduka munyaya dzeupfumi zvinoratidza kuti upfumi wenyika huri kukura. Mutoro wedwe na Thomas Chiripasi anotipanya iye.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti upfumi hwenyika huri kuramba huchiwira pasi zvisinei nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwakabatana munambudzi gore rapera mukuratidzira zvichitevera kupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazopedzisira zvaita kuti vaMugabe vasiye basa. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yava Mnangagwa yatadza kutungamira nyika zvakanaka sezvo vachiti makambani mazhinji ari kuvhara magonhi awo kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga. VaMafume vanoti kuvhara kuri kuita makambani uku kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwakonzera kuti mabasa anyanyonetsa munyika.
Hapana kana chiri kugadziriswa kuti tinge tichiinda mberi, mabasa hakuna, mari hakuchina, in 2008 yadzoka.
Kunyange hazvo tatadza kutaura nemutauriri weZANU PF Simon Kaya moyo nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumusangano imwe nengo yeZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti pane zvakawanda zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaMnangagwa zvinoratidza kuti upfumi hwenyika huri kukura.
Gore rakukwana mwaka wambudzi uno vaMnangagwa vachinge vaita president, shanduko yataona munhau dzezvematongerwo enyika inotangira pakuona hurumende ichimutsa maindustry kana kuti makambani mazhinji akanga aparara anga akuita semamochari munyika yeZimbabwe asingachashandi.
VaMafume vanotiwo chimwe chiri kunetsa inyaya yehuori hwavanoti hwatekeshera muhurumende asi vaMnangagwa vasingatore matanho akasimba kuti vauraye honye iyi.
Zvokwadi vaMnangagwa vari kungosunga vanhu vavanovenga. Hainganzi uri kurwisa corruption iwe uchingosunga vanhu vavakavengana navo.
Asi vaMugwadi vanoti kusungwa kwakaitwa vamwe vaimbova makurukota ehurumende yavaMugabe kunoratidza kuti vaMnangagwa vakazvipira kurwisana neuori.
Saka zvinhu zvatinofarira uyezve tinoona kuti hurumende iri kurwisana nedanho rokubavha wavakuru kana kuti corruption.
Zvichakadai vaMafume vanoti chiri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe munyika inyaya yesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzina kufamba zvakanaka vachiti chinodiwa ndechekuti akakunda chaiye musarudzo iyi ave iye anotungamira nyika. VaChamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda izvo zvakatsinhirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. VaMafume vanotiwo nyaya yekucherechedzwa kukodzero dzevanhu iri kuramba ichitarisirwa pasi sezvaingoitwa nehurumende yavaMugabe vachitiwo vemapato anopikisa vari kuramba vachingopomerwa mhosva dzavasina kupara. Zvichitevera kuramba zvakabuda musarudzo kuri kuitwa navaChamisa imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumanzu vanoti veruzhinji vakataura kuti vavanoda kuti avatungamirire ndevaMnangagwa vachiti kugadzwa kwakaitwa vaChamisa neveruzhinji mwedzi wapera semutungamiri wevanhu kana kuti people's president hakuna zvakunoreva. Zvichakadai mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vanoti chinodikanwa kuti zvinhu zvinake munyika ndechekuti vemapato ezvematongerwo enyika vemasangano anoshanda akazvimirira vedzisvondo pamwe nevemabhizimusi vaite musangano mukuru wekuzeya kuti chii chingaitwa kugadzirisa gakava riri munyika.
Nduramo inowanikwa kana pachinge patorwa nhano dzekutanga mukutaura kuti tiri kunangepi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaoma munyika kudzamara gakava rezvematongerwo enyika rine chekuita nesarudzo ragadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Neni Jonga Kandemiri, marara zvakanaka vateereri.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kulwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje lilanga lapho kwaqala khona izehlakalo ezacina ngokususwa kuka Mongameli Robert Mugabe esihlalweni nyake yinye. Silonda leli langa. Emashonaland Central bathi bafuna umkhokheli wabo emashonaland West umnumzana Chris Mutswangwa axotshwe esikhundleni. Abenhlanganiso ye-ZCTU bachothoza inkulumo yomphathi ntambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema esithi uhulumende kasoze avumele abafuna ukutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo aphikisayo kanye lelibusalo elezanu PF lenhlanganiso ezigoqela abalwa impi yenkululeko bamanyana ngomnyaka odluleyo lapho kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kodwa ngemva komnyaka owodwa imbono sehlukene, abanye bezisola ngokwenzakalayo ngoba impilo isilukhuni kwedlula nyakeni, kodwa abanye belokhu belethemba lokuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaletha ubungcono empilweni zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMgabe ebusa, kuthi labo abebandla leZANU PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufika isikhathi ukuthi sisiqalisile umnyaka omutsha ukutshintshekela i-government yethu le yeZimbabwe. Kutshengisela umnyaka usuqedile but into zangikhona lokhu ezifanana. Imali akakabuyi ebhenki njengokukhuluma kwabo athi after 30 days yosebenzise i-election iziphele kuyaba le mali hose mali zonke ebhenki. Bathe imali zabuya kuzatshintsha umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zabama 2% le. Yi sikhatha zabantu bese wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe usebenza e-streetini.
Osakhulayo olilunga le-MDC umnumzana Decent Bajila uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalomnyaka ikuthi umbuso akulunganga ukuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakenye.
Uthi isifundo esiqakathekileyo esihlanganela sokulento yikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani akulunganga ukuthatha ngendlela yesisotsheni indlela yesibuthweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele bekhala ngokuthi akula lutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla leZANU PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. Ekukhulumeni lentatheli yeStudio 7, unkosikazi Melinda Mbambo olilunga leZANU PF uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli uMgabe.
Kodwa tisisoku free ngoba kathi sizimota sezihamba free
akusara roadblock ukuthi uzakuthi umiso lapha ku roadblock uthi lapha umiso ku roadblock uthi lapha umiso ku roadblock kodwa lento yakho ne emiselwa kayikhaya.
Abantu baqhubeka bebotsha besetheswa amacala okusola uMongameli Mnangagwa njengalokhu okwakusenziwa embusweni kaMgabe. Kodwa umnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla lezano PF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo.
Imajor achievement engijabulisayo yipeace. He is always preaching peace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo kakula mntu omnqabelayo. So there's a freedom of speech and frankly freedom of everything. Okwesibili la umthetho ngokwawo uyalandelwa sibili ngendlela. Yes, kulama challenges a economy iwangana asasichayelela kodwa ngokubona kwethu sibona ngani we're moving to the right direction because kukhanya ngani izinto zilokhu eziguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli umnumzana Mgabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye sokungumnyaka opheleleyo wayengumongameli welizwe umnumzana Mgabe ekhutshiwe embusweni impilo isilukhuni. Asizweni kathesi ukuthi uGibson Bebe uthini yena ngalolu daba.
Umbuso kaMgabe wawusele iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa, yena ngokwakhe esele iminyaka engamachumi ayithoba minwe mili lantathu. Ekhuluma leStudio 7 ecingweni omele wange central ukudalela eParliamente umnumzana Fortune Molokeli owebandla leMDC uthe isinqumo sokuthi baphatheke kususeni uRobert Mgabe sabuya kwindlela yokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
I think the position yethu is very clear ukuthi we really wanted ukuthi as part of the process of transition in Zimbabwe forward wakuqathela ukuthi yonke imizamo yayikhona ukuthi ubaba Mgabe asuke esikhundleni ibe khona. So thina as MDC we do not regret ukuthi we supported the process yokuthi uMgabe asuke kupower. It's just a step in taking Zimbabwe forward.
Kodwa kunjalo iningi lababandla aphikisayo litshengise ukudaniswa indlela uhulumende kaMnangagwa ephula isisekelo sokumanyanisa uZulu weZimbabwe esaba khona mhla amabandla atshiyene evumelana ukususa uMgabe enkundleni yeZimbabwe Grounds. Batsho lokhu besola ukuhlukuluza kwezinkokheli zamabandla afana le-MDC ngamalunga engatha zamapholisa kahulumende. Isikhulumeli sebandla liphikisayo ele-United African National Congress umnumzana Alpheus Mapranga uthe uhulumende kaMnangagwa kagcwalisanga izifiso zamabandla aphatheka ekujingiseleleni kokususa uMgabe ezazikhangele ukuthi kuza kuba nomehluko okubahlukuluza okwakusenziwa nguhulumende kaMgabe. Inhlanganiso ezivikela amalungelo kaZulu lazo ezasekela ukususwa kwaMgabe zithi uMnangagwa usehlule uZulu ngokungaphumile amacebo angahlenga isizwe. Ovikela amalungelo abatsha unkosikazi Jackie Nkomo ekhuluma leStudio 7 uthe iningi lalabo abahamba umango omude betshengisela kwakungabatsha ababelethemba lokuthi ukususwa kwaMgabe kuzawavumela amasango okuthi intsha yalesi sizwe layo yenelise ukuthola amathuba kwezombusazwe. Uphinde wathi abatsha yibo abaqoqela iningi labantu ababebhalisa amabizo abo ekuvoteni kodwa lokhu kubuye kwabadanisa ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu eHarare.
Njengenhlanganiso ezivikela amalungelo abantu sananzelela ukuthi ukususwa kwaMongameli Mgabe kwanika abatsha ithemba lokuthi labo sebengenelisa ukuthi bangene kupolitics. Kodwa sinanzelela ukuthi ngemva kwento ezinjengokudutshulwa kwabantu kanye le-election elatshontshwayo iningi labatsha selihlela lahle ithemba alisaphatheki kwezombusazwe.
Umphathi Ntambo wenye inhlanganiso evikela intsha elizweni e-Platform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku uthe umbuso kaMnangagwa awukagcwalisisi izithembiso zawo zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uthe umbuso lo uphatheke ekulondolozeni amandla awo usebenzisa ibutho.
In short, the new era has made a lot of promises that has not yet been met. Much of the promises to do with improving the economy of Zimbabwe And that is the basis for which people use to judge and say, are we really in a new era?
Imizamo yokukhulumisana namalunga ebandla leZANU-PF ichayelwa ngemva kokuba iStudio 7 yaziswe ukuthi ikhulumele sikhulumele sebandla umnomzana Simon Khaya Moyo yena ucingo lwakhe belungangeni. Umkhokheli wabandla leMDC uNelson Chamisa ikhuluma emhlanganweni eMarondera uthe kusukela umgabe aze abuse akuzange kubulawe umuntu edolobheni lebutho esithi lokhu kuqalise ukubonakala kumbuso kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kusenjalo, ngemva komnyaka umnumzana Mgabe ephumile esihlalweni kwangena umnumzana Emerson Mnangagwa izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zisithi selitshabalele ithemba leZimbabwe entsha ezazicabanga ukuthi izalethwa yile inguquko. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Nyakenye ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe ememezela ukuthi usebeke phansi intambo zombuso, izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zagcwala ezitaladeni zitshaya impululu lenkwelo. Iningi labo lalisithi leso simemezelo yikuqala kwenkululeko ezabenza babuyele ekhaya bayiphila impilo eyayilwelwa ngokhokho babo. Ngemva kwalokho umongameli Emmerson Mnangagwa weza kwele South Africa lapho afika wabathembisa ukwakhiwa kweZimbabwe ekhululekileyo, elemisebenzi, elemali lenhlala kahle yomuntu wonke. Kodwa ngemva komnyaka lokho kwenzekile, abeZimbabwe laba bathi ithemba kalibulali ngoba aluba liyabulala aluba sebefe baphela tu. Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leah uthi kabakabone ngitsho lethonsi lalokhu abebekhangelele ngemva kokuphuma kwamnumzana Mugabe esihlalweni.
Esikubonayo kathesi ukuthi lawa madoda aphethe izintambo awayenzi lutho, bazihlalele akulalutho abaluzamela abantu. Abantu sebeze bekhala bethu Mugabe wayengcono ngesikhathi sakhe, wayelokuthi aphumaphume kusithi kungaba lezi nkinga uMugabe azame lokho akuzamayo labangani bakhe abafana labo China.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi mawukhangela ubunzima bempilo eZimbabwe ungaphose uthi bekungcono ngesikhathi sikaMugabe.
Into esiyibona imihlala amalanga ukuthi ilizwe lokulitshona phansi emgodini njengesikebhe sicila yolwandle. Ngakho ambona ukuthi okwamanje nje singazitshela ukuthi ayilizwe lizavuka mhlambe ngemva kwe-50 years sokuze kubusa omunye umuntu esingamazi uzobambani. Kodwa ngombono wambona sengathi umuntu ozabusa yalizwe mhlambe umntwana vele ongakazali, ngoba lo mbuso okhona manje ulokhu usafana lokamgabe nalwana obuqili obutsotsi indluzula nanani nenkani.
Umnumzana Lebani Nkomazana laye uthi kuyamangalisa ukuthi okuningi okuhluphayo manje yikho okwakuthenjiswa ngukhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi uzokuqeda.
Amathemba wonke ayachabalala kuzogcina njalo kusenza abaningi abaseZimbabwe ukubana bephume bayozama ngaphandle kwelizwe ukubana beziphilise, njengoba impilo yaseZimbabwe isinzima isilukhuni, ayisakhona ngumuntu, imali yakhona ayisebenzi iwa ngelanga lelanga, ama price akhuphuka ngosuku ngosuku.
Iningi labeZimbabwe laba bathi ukusilela kwemali, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla, ukusweleka kwemisebenzi nezomnotho ezilokhu zisehla yikho okudlisa uZulu imbuya ngoluthi, kanti njalo yikho okwabenza babaleka ekhaya. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngetsikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso zendaba ezimbalwa zeMelika sezazise ukuba zizasekela inyathelo elithethwe inhlanganiso ye-CNN ehambise isigodlo sikamongameli Trump emthethwandaba ngemva kokuthathela incwadi zokusebenzela eWhite House. IWhite House yathathela unozindaba we-CNN incwadi zokungena esigodlweni sikamongameli ngemva kokuba uTrump ebuzisisiwe imibuzo ayengayifuni. Umphathintambo wezomvikela kwele Melika umnumzana James Mattis namhla ubesemngceleni lele Mexico lapho osokuthunyelwe amasosha azinkulungwane ukuyavimba abokuza okuthiwa bayiza ngobuningi. Abalwa impi yenkululeko kubandla lezanu PF eMashonaland West bathi sebelobelele libandla belazisa ukuthi bafuna umkhokheli wabo umnumzana Christopher Mtswangwa axotshwe esikhundleni sakhe ngoba ixabanisa abantu njalo engahloniphi inkokheli. Bathi abakamazisi ngaleli nyathelo umnumzana Mtswangwa njalo bakhangelele ukuthi ahlaliswe phansi kudisciplinary committee kucutshungulwe lolu daba. Lokho kwenzakala kulabanye njalo abalwa impi yenkululeko abathi bafuna uxotshwe iziphathamandla zaleli bandla esigoqela umnumzana Obedi Mpofu labanye abaphiwa imisebenzi emahofisini ebandla lezanu PF. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko.
Intivele abantu bezanu laba abalifuna iqiniso uMtswangwa uyabe ekhuluma iqiniso. Lakho futhi beze bemfake lakho bamfaka lakho ngamanga besithi uJabulani Sibanda wenze lokhu lalokhu lakho kungalunganga beqamba amanga befuna ukukhupha nje uJabulani Sibanda. Mtswangwa nxa exotshwa phela kwaba le vote of no confidence within national level not iprovince. Iprovince ingena ngaphi entweni enjenganayo bona nxa bele complain abe province babhala icomplain yabo beyise kunational executive beyise lakuminister wemawovetrace. Ukuthi lokho hayikho sokubonayo lokho kungazani kakusiphathi kuhle njalo bengikho kunational khona lapho mangaka ama province asekelana lento njengayona le amanye ama province angazitho hayi lokho elukwenzile kasikufuni lokho kumele ukuthi khona nxa kule nyathele lithathwayo kuye lithathwe yi national executive kumbe bemelele i congress yabo kumbe bemelele declare yona le lokho abakwenza kuJabulani indaba engenzi njalo kodwa ke iparty yona yemele ikwenze not war veterans ngoba kazenge ewonele iwar veterans yikho ustop no nonsense loyana lomgabe babe sithi war veterans kumbe iarmy out of politics izimele lodwa lapha yikho khona khona lokho and then they are still doing the same thing ngenxa ukuthi khona isikolo kasikho abalandeli into eyiye khona ebhaliwe emelilandelwe ngabantu bonke
kodwa kungani lokho kusenzakala khathesi isikhathi sonke lesike
ngabantu phela labantu abangayinxa zonke kumele sibuye leqiniso khona lapho esibuye kwazi ukuthi khona yona ngiwayiphathelelani kayinabantu namhlanje kungavuka uMthwangene nalani ngupresident bonke bakuthi vele wenze kuhle nguye nguvele kade simdinga nalesi mthandayo uMthwangwa vele iqiniso yabe linela elikhuluma njengoba liyilo lona kodwa libuhlungu iqiniso yabe likhuluma ngoba uyabe sekukhuluma lemfihlo zabo ababezenza bona labo yabe baqamba
siyananzela ukuthi sokungumnyaka owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhutshwa embusweni ungathi bandlaleli linjani kathesi lingabe liqinile kumbe kungayenzakala okwenzakala kuqala
hayi kathesi ke selisiye kumaphethelweni vele sokuzintshaka zodwa laphana ngendlela yokuthi lokho kuxotshaniswana khona laphana kuxotshwe ngapha ebantwini kuxotshwe ngapha emapholiseni sibone ngazani kulokhu kuxokozela sibili lokho kusiba khona ngendaba yesizathu sepower ngobana lokho kwakhulunywa nguLumumba lwana kuthiwa nguLumumba kwakhanya kwangazani kwaqhaqha iparty leyo njengoba kathesi yona iparty sikhangelane lokuya esigodini lapho ukuthi bazake behlangana kumaconference abona lawo ngibona ngazani khona phana bazahle beqondise izinqumo beqondise iparty kumbe beyiqinise khona laphana kodwa nje ngenxa yokuthi khona okwenza ixwege kathesi yikuthi yena umnumzana uMnangagwa ukhupha abantu bokuthi khona kukhulunywa iqiniso sibona kubotshwa kuzobotshwe nabantu ade singabacabangile uSuperman uwanzira sibona kubotshwa abantu abaningi ngesizathu se-corruption so uMnangagwa nxa yena exotshanisana ne-corruption ebantwini abazi ukuthi khona bagangile ukuthi be-investigate iyabe ngonanga lutho umnumzana uMnangagwa laphana ngoba kathe sikhayilishiwe ngokuxothaniswa kwabantu bonalabo ngazalo sebebotshwa okwamakhetheli kwabuloko ishiwe lisikhona sitholakala izinto ezitolo sezitholakala osokushota kathesi yimali bonke labo baningi abantu abazalandelela lapha sizwa kathesi emagudini lapha bakhulu ngokuthi bafuna ukulandelela obhethi bafuna ukwenza lokhu nalokhu laba abalamacala laba labo uzama ukuthi bathanyele bakhuphe laphana.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo.
Emutoko, nanti ithuba. Studio 7 eye Voice of America imanyanela bemedia center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganalani lathi kusasa kusuyisela ekuseni ku-10:30. Kusiya ngo-10:30 emini eMotoko Hotel eseMotoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.
AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bachothoze inkulumo kamphathintambo ogatsha olubona ngezangaphakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema eyokuthi uhulumende akayikuvumela abatshengiselayo bemsola. Emazwini amunyethwe incwadi ethunyelwe kuntathela izindaba ephendula inkulumo kamnumzana Matema, iZCTU ithe inkulumo kamatema yizigwenxa zomlomo ngoba iphambana lesisekelo sombuso sona esipha ilungelo kuloba ngubani ukutshengisela lapho kukhona abakhonona ngakho. Okwamanje asizweni abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ntungameli Nkomo kuhlelo esilwethulela lona ukukhasi lwethu lweFacebook olwe-VOA Ndebele.
No, into leya yenzekile yokukhipha ubaba Mugabe ibe ingasinto yokuthi ijabulise isithaba seZimbabwe, mara iyo into yokuthi bazijabulisile bona kwaphela, mara nethi kuthina abantu sathaba khulu, sakhamba zonke izindawo aba sabona yonke the world abantu naseZimbabwe, ive wonke umuntu abelunga abathi siyabuyela siyenzani, so Mugabe sewukhambile zonke izinto zokuhamba kuhle. Mara mina ngelanga langu lwesihlanu nge-17 November iodiya kwangina yeStudio 7 kathi no, abantu bashesha ukujabula khulukhulu ne-MDC boba bagudu ngabakwatshela khulu kuthi ngibo bathi abalandela MDC asiyobambana nama-ovid nabantu basizala uphe sikhiphe Mugabe. Kathi into le bayenzayo kusasa izoba uhlungu khulu and nyamhlanje sekuyenzekile. So into ekhona lapha ekhaya akuna enye into ichangile, akuna change. Mara into ekhona sivuliwe amehlo or ingqondo ukuthi sibonile ukuthi sometimes umuntu simuthi lo muntu nguyo vedayo mava mkhipha, siyabona zonke izindlela zakhe kufana la yenkosi leya uSawulo. Abantu bathi bafuna inkosi eyitsha, bafuna inkosi eyitsha, unkulunkulu wabanikeza. Mara umuntu lo ayenza izinto ezimbi khulu. So nyamhlanje yiyo into yenzeka lapha eZimbabwe.
Sithathe umlaleli wethu owesibili, mbona ngubusani isibanda. Sungenile kuhlelo akusiphe umbono wakho ngendaba esingayo lamhlanje.
Ayi indaba le lamhlanje Nkomo, mina ngokubona kwami utshintsho olukhona angilubone. Ngibona nje lokhu kufana ngathi nje utshintsho olukhona ngoloku ususwa kwamapholisa endleleni ayethi senza kakhulu ukubhekenga sithathela abantu into zabo laba ababuya ngapha kule ngaphandle kwezwe. Kodwa ngaphandle kwalokho akukho vele Nkomo esingathi khona kutshintshile ekhaya. Sibona nje kulokhu vele udubo lusiya phambili. Futhi okwamanje kuwethu ngoba sibona nabantu nje babedutshulwa nje egcekeni, into esingakaze siyibone nje isenzakala egcekeni kodwa sayibona nje manje embusweni kamongameli uMnangagwa kudutshulwa abantu. Mina ngedwa nje ayikho nje into engiyibonayo Nkomo etshintshileyo. Ngibona nje abantu lokhu ezesokola besiya phambili, siyabona ukuthi
Lanxa kufanele ukuthi ilizwe pelilize lilungiswa ngeqiniso ngomgomo. Iqiniso futhi libalulekile ukulungisa ilizwe. Kodwa ilizwe angeke lilungise ngamanga abantu bekhuluma into okungalona iqiniso. Ayikho nje into ezathinta futhi labatshala izimali kunzima ukuthi bazoya lapha ekhaya ngenxa yokuthi kwakhona upresident uNandaku ukuthi hey Zimbabwe ivulekile.
Sikhangele bayaloba ke abalaleli ekhasini lethu leFacebook lapha bathini kulo Bernard Spanda. Uthi wena siqinisile isitsho sabadala esithi ithemba kalibulali. Ngoba ngabe liyabulala bekuzosala kungela muntu eZimbabwe. Sonke sathi sikubona lokho saba nalo ithemba lokuba kuzoba lotshintsho. Kodwa konke lokho sokuchabalele akula tshintsho olukhona. NguBernardike Spanda. Abasanda sixhuma sikuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Uhlelo lweStudio 7 elilethulelwa lijahelidala uGibbs Dube kodwa eliluphathelwe yimi indoda yakonkomo untungamili inkomo nkololokwana wamatukanduna lamhlanje kulilanga lesithathu. Sithathe omunye njalo umlaleli uMoscow Russian Madlela. Kunjani Madlela?
Ngiyaphila mfakazi, kunjani?
Hayi siyaphela. Oh sixhume ukuphi nendawo?
Hayi ndonza nje lapha nami khona la South Africa lapha eJohannesburg.
Aha, kunjani eMzansi?
Hayi sengene ngayi zona ngathini nathi sami impilo sisi elakithi kunzima kangaka.
Kwehlula imbuzi ngekhisimusi ukhala kusizi baba yathe me kwehlula inqamo yangena kuphela.
Hayi kunzima, kunzima msakazi. Hayi nathi sathi nami nje ngizayo nami ngomunye impela wayeseka la nabantu namasosha lawo ngesikhathi siyakhipha lo uRobert yabo.
Mhm. Usasekela yini la namuhla?
Hayi lizothuthuka ngendlela esimanga kodwa ke hayi konke hayi. Kwakungamaphupho nje angazange afezeke.
Kuyini kahle kahle owakukhangelele okungakafezeki lanamhlanje?
Hayi thina kahle kahle besicabanga ukuthi sisi nathi sisasingabantu abatsha. Sicabanga ukuthi mhlawumbe kuzovuleka yabona amathuba emisebenzi nathi sikwazi ukusebenza emazweni akithi yabo. Sikwazi nathi ukuthi siseze nathi amaphupho wethu yabo. But konke nje hayi akuzange kwakwenzeka yabona ngoba manje abakhala abadala izinto ngathi ziba waste manje konke emashopu ngakhuphuka isiweli yaphela isekho ebonte nje. So besicabanga ukuthi nje kahle kahle mina ngokubona kwami ngicabanga ukuthi kahle kahle yonke nje le government ekhona laphayana i-ruling party ezani kuye yonke nje bayafana labantu nje bengifisa ukuthi ngabe kwenzeka kube le iqembu elingakuthatha leyambuso weZimbabwe.
Kodwa umbuso uthathwa ngokhetho Madlela, lwabuya ukhetho lusanda kwedlula kwehlula yanqoba njalo iZanu PF. Angithi kunjalo?
Hayi kunjalo mfakazi, kodwa phela mina ngokwami ukucabanga angiboni mfakazi ukuthi yanqoba mpela ukhetho iZanu PF. Hayi ngoba nje vele bahleli benazo indlela zokunqoba bona, kodwa hhayi ukuthi abantu babavotele.
EMzansi khona ngapho kuyaphileka ngcono yini kule khaya?
Kuyaphileka khona ngoba siyazama manje, ngoba la manje sekungcono ngoba egode lana.
Yebo ke sibonge untungamili inkomo obexoxa labalaleli beStudio 7 ngodaba lokususwa kwamongameli Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ophelileyo ngalesi sikhathi. Sikhangela njalo ukuthi impilo isinjani lokhe wasukayo esihlalweni, okuyilo udaba esiluxoxa ku-Live Talk Diaspora Forum yona elandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.